atinofara zvikuru nezvataona arere pamutoro rehaikoti richiita pazvara nhasi. Iri ngobhilisi yedu kubva pekutanga chaiko kuti izvo mhosva vanga vasina. Takatoshamisikawo vachibatwa nemhosva. Hadzinowo zvakatitambudza vachibatwa nemhosva, asi nhasi tava nomufaro vachibatwa vasina mhosva, vosununguka. Obviously zvinorwadza kuti vatora nguva yakareba vari muusungwa nenyaya yavanzeri kana vasunungurwa pazvara nhasi.
Asika vamwe vari kuti zvaitwa nedare repamusoro zviri kuratidza kuti matare anoshanda pasina zvekupindira zvematongerwo enyika zvanga zvitaurwa nevamwe. Munowirirana nazve?
I think tiri kusangana nyaya. There are times dzekuti vanhu vanoitawo filming iyoyo yekuti apa munonga zvematongerwo enyika zviri kupindira, apa chokwadi hapana. Ende pamwe pacho pamwe varikuona kunge vachibhalansisa. Asi ini sedzeka handigoni kutaurika maererano nenyaya iyoyo, nokuti mangwana ndenge ndakufanira kuti ndiende pamberi pedare iroro. Chakakosha chandoda kuti titaure nezvacho inyaya yokuti akatike kutanga katiri kuona maconvictions ezvematongerwo enyika achiitwa overturned kuhigh court, votipa zvino mubvunzo wokuti saka kumajustice court tiri kutsvagei? Toramba here kuenda kumajustice court nokuti ndiko kwatiri kuona maconvictions ari kuuya aizosendekwa parutivi kuhigh court?
Tichitarisawo idzo nyaya dzekupesvedzera mhirizhonga yetinoona vakawanda vanobatwa nemhosva idzodzo, bumbiro remutemo rinoti kudii chaizvo?
Totoshamisika kana munhu onzi apesvedzera mhirizhonga mushure meunge munhu apedzera kuti handei tinodemonstrata. Bumbiro redu remutemo rinotendera kuti kana munhu paine chaasiri kufara nacho ane kodzero yekudemonstrata. Masvondo macho maapfuura takaona amai Beatrice Mtetwa vachipanda vega zvavo vakasimudza placard vachikomplaina nenyaya yemarecords ari kuitwa navachabangwaya, vachiti makakutyora kodzero dzedu maererano nekuvhota kwatakaita. Idemonstration yavakaita vega and zvinotenderwa. Takaona last time vaiti zvidamukarendwa vachinge vakondiswa nekuti vakanga vademonstratira nyaya dzecorruption paya vakanzi vari kupesvedzera mhirizhonga nekuti vaigona kupepura vateverwa nevanhu. Kuteverwa nevanhu haisi mhosva kana uchidemonstrata, nekuti vanhu naivo vanogonakuita se kukutevera ende vanogumi kodzero yekuti vava vanodemonstrata. Asi zvekuti vanhu vaomese kuti tadhemonstrate ndizvo zvatiri kushora, nekuti bumburo redu remutemo rinotova redemonstration as a right.